tavhura chitoro tinogamuchirai muchitoro chedu chinonzi
Tisu Zim Goodies. Kubva pamasei vana vangu vakomana anonzi tinotenda nasungano. Saka Tisu Zim Goodies.
Chitoro chine kudya kweZimbabwe.
Zvii zvamuri kutengesa uye zviri kutambirwa sei nevatengi?
Tiri kutengesa chikafu chakafanana nezviyo, munga, mapfunde, mupunga, nzungunyimo, nyemba, toya mazowe, maputi, tine mauyu zvakare, tine tii dzese, tine zumbani, zumbani riri paviri, matea bags neloose tea, toita tanganda, tine mathings zvakare, tine mauyu, matowe, nyii, masau, ndozvatinazvo pane michero. Toya panapa tine handy andy, tine domestos yekucleanisa mabathrooms, tine jeto, tine macomfort cream, tine glycerin, tine gentle magic, mamoisturizer kudiwa zvakare nevasikana mazuvano, tine zvishambo zvakasiyana siyana, ende zvishambo zvakatongotorwa zviri zvazviri kumadziva. Saka zvinova zvanatsokwesha zvakanaka naka. Nesipo dzakasiyana siyana, tine protex, tine geisha, tine deto. Ya, iyi oda yemumwe yamirira kuti iiswe iende kwairi kuenda.
Chii chakaita kuti mufunge kuvhura chitoro muno muAmerica?
Ndinofarira kudya chikafu changu chekuZimbabwe. Saka ndakauya kunoku, kutanga kudya chikafu chekunoku, ndakabva ndanzwa kusuwa chikafu changu. Tikati aiwa, toita sei kuti tikwanise kuunza chikafu kuno. Takambotanga tichitengesera mumotikari, mutrange motikari tichingotendererawo kunzvimbo dzakasiyana siyana kusvika tasvika patiri nhasi.
Ndezvipi zvimingamupinyi zvamuri kusanganawo nazvo mubhizimusi renyu?
Challenge hombe ndeyekuti shipping yacho inodhura. Mari yacho yekuti uchiunze zvinhu zvacho kubva kuZimbabwe kuya kunoku inodhura. Zvekuti unozosangana dzimwe nguva mamwe makastoma anombokudza mashoko mamwe anogodora pane dzimwe nguva vachitaura kuti zvinhu zvako zviri kudhura sitereke, asi vanenge vasinganzwisise kuti kubva pazvinobva kana kuwa mahomedhi musakana ndekupiwa zvatengwa kuZimbabwe kuti zvizosvika kunoku pane kuva nemutambo chaiwo. Nenzvimbo dzekurenta nzvimbo yatiri ine yeVirginia inodhura, saka kuti uwane nzvimbo yakanatsosununguka yekuti muite chitoro, nzvimbo dzacho dzinodhura, saka tirikumbogara ipo patiri panapa.
Mune vekune dzimwewo nyika here vari kuuya vachitengawo zvinhu zvenyizvi?
Hongu, mhuri yekuZambia. Zambian community yakandisapota zvikuru kubvira ndichitanga. Vanotenga sitereki kwatiri. Koya vekuMalawi nevamwe vekuMozambique vashoma. Nezviro takafara takawana vekuCongo, tikawana vekuBotswana, tikawana two vekuSouth Africa nevekuZambia pamwe chete nevekuZimbabwe. Saka yaa tikuwana vekune dzimwe nzvimbo vari kuuya.
Ndiri kuonawo mabhodhoro ari pano. Pane rakanzi Changamire, rimwe rakanzi Bvunze Remoto neChimhandara. Mungatsanangura kuti zviizvi?
Mauya zvakanaka. Changamire kune mhuri yeZimbabwe. Vanakomana vese, varume vakuru vese, tinokukurudzirai kuti muwanike muchigara mune Changamire. Inobatsira chaizvo panyaya dzakasiyana siyana dzekuvarume. Unoinwa setii? Vanoita masports vaya vemasmoothi, unogona kuisa musmoothi yako. Unoona kuti aiwa zvinhu zvese zvinokufambira zvakanaka. Aya, madzimai, madzimai, tinokurudzirai inonzi Bvunze Remoto. Sekutotaurwa kuri kunzi Bvunze. Kuno kunyika kuno zvinonzi multivitamin, kozonzi zvakadai zvakadai aiwa. Kana uri wekuZimbabwe, ukatora Bvunze rako iri, ukatora ndorani yako iyo, aiwa, zvese zvinoita zvakanaka. Koya ichi mandara iyi, aiwa, wakateerera ndibatei pafoni. Tonatsogara pasi vasikana, tokurukura kuti zvinofamba sei.
Vanoda kukubatai, vanokubatai sei?
Foni tinowanika pa 571-505-2607. 571-505-2607.
Shoko ramungada kusiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Tinoda kuti vana veZimbabwe tinokutendai nesapoti yamakatipa kubva kumastates akasiyana-siyana kubvira patakatanga kutengesa tichiri kutengesera motikari. Zvikuru sei veDMV area tinokutendai chaizvo.